vamwe vevanoti vamunangagwa vaita zvinhu kwazvo ndivapa tisagandira nhengo yeparamende inomirira maconicentral.
Isu separamende tinofara nazvo nekuti ndo zvatinotarisira sevanhu vanogadzira mutemo kuti mutemo unofanira kutevedzwa. Asi kana zvisina kuzoitika vachiwedzera makore anodarika ava vanofanira kunge vachitonga. Zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pasisina constitutionalism.
Vachitaura pamberi pemhomho yevanhu kusanganisira ruzhinji rwevatsigiri vezanupf pamutatichas college vamunangagwa vakati
mazuva ano uzorara pedo taenda kunozorora taenda kucongress inotsvaka anotevedza
vachitaurawo pachiitiko ichi gurukotarina nezvekudzivirirwa kwenyika uye zvakare vari sachigaro wezanupf amai opa zvipange muchinguri vakatoropodza vamwe mubato ravo vavakati vari kushandisa mari kuda kuwana zvigaro. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzura vaudza Studio 7 kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vatiwo
tinongofanira kutedzerwa sezvazvakanyorwa mubumbiro redu remutemo, haisi nyaya yekuti nyika ipedze nguva ichitaura nezvayo.
Vakawanda muzanupf vari kutarisira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakosendani Chiwenga ndivo vachatotora chigaro chekutungamirira bato rezanupf kunyange paine vamwe vasiri kuda kuti vatungamire, vamwe vachiti vamunangagwa vanofanira kuramba vari panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.